Rwendo runo murukudi muruku muchauya were kuZimbabwe momborova mashozi
ya ndozvirikuitika tinoita shure kutinoedzi pana December ipapa apa tichikwanisa kutiwanewo one weekend yatinodzaka kumusha home is the guest tinoita basa ikoko because vanhu vari kuchema vari kuda mashozi kona chikona kuti aiwa mukoma tinomuonga dzive uyai mungotibatsira timbowoni kuona ilive muchiruza mangoma iwaya so I think one weekend tichigona kumbobva kuenda kumusha
mune vamunorovawo navo here vamwe kana kuti mukoma dzive vanopisa vari vega
nekuti nechikonzero chekuti kwatiri kuno tiri kurova musango tiri kune ndiri kusouth africa with my team saka manje mukana wokuti ndinge ndichisanganawo nevamwe vaimbi zvechamp time kana kuti zveall the time mukana yacho mishoma asiti tinotarisirwe kuti one of the time tinge tichitamba takabatanawo nevamwe vaimbi ndakatongotaura pamashure apo namukoma Solomon Chingechi kuti kana mukoma maybe pama next album tinge muchimuripo tichibata test
vanhu rwendo rwakapera vainetsa kunoku vachiti muchinda uyu ari kutifungisa dhehwa uyu muchimire ipapo here
ya vanhu varivavanhu ndozvinongoitika I think voice ravari kunzwa riri kubuda pandiri ringori similar kuvoice ramukoma dhehwa so vamwe vanotofunga kuti maybe ndine ukama nadhehwa kana kuti anotori kana kutondiri dhehwa orenji saka zvichongoripo zvinto zvinongoitika pavatereri nezvezi navatsigiri vangu vanhu vari kufara zvavo vatingofarira musango that way
I'm gonna go get some.